Zuva iri racho rechidzwa zvine mutsindo muguta reGweru, uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau, pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha, waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai, pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuaplaya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwean dollars, inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura nemari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa rezinesi, anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwean dollars, inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande, dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo. Uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu, uye kuti vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aroo ekucherechedzwa zuva iri, sangano remedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo, only that anga aripo anga ari mune imwe karensi. Aya mune imwe karensi yandakaona yaiko chigunun'una vanhu vakawanda yanga iri 306,000 yekumativi yekumativi yande yanga iripo before taisai yanga iri 19,000 US chitaifomu zvachomoni kuti yaitova payanga yakawandisa dani ripo yesinaizvi. Saka tokuti hapana chatakamboita, chatakamboita ndezvokungoti takapindura mari yaisi kushandisa tobva tamboisa interbank yanga iripo pamusumo wedu, tikati aiwa ngatishandisa ina iyoyo, hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. VaMugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi enhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega, pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.